Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 18 Gubvumbi April 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Ndakutsikana kuti I've run my race, chandaikwanisa kuitawo ndakaita. But obviously semunhu hauzogoni zvese. I believe kuti mumutaza central mandinobva mune vamwe vanhu vane zvimwewo zvipo zvekuti vanokwanisa kutisimudzira dunhu redu.
Nengo mbiri dzeparamende dzebato reCitizens Coalition for Change dzinoti hadzisi kukwikwidza musarudzo dziri kuuya. Hurumende yakazivisa nezuro kuti tsaona yebhazi yakaitika kuChivhu injodzi yenyika yose kana kuti national disaster.
Tinoda kutenda ana baba, madzisekuru edu, ana mujibha, ana chimbwido vakawanika vachasumuka kuti vange vachinobata zvombo vachisunungura nyika ino yeZimbabwe.
Mushure memakore makumi mana nematatu, vamwe vanoti pazuva rakawanda Zimbabwe ichitonga kuzere hapana chokupemberera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vamiriri vaviri veCitizens Coalition for Change mudare reparamende vaInnocent Gonese naBemutare Central navaTrevor Saruaka veMutasa Central vanoti havasi kuzokwikwidza musarudzo dzegore rino kunyange hazvo vakange vadomwa munzvimbo dzavanomirira. VaGonese vanoti vanoda kuratidza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti utungamiri hunogona kuchinja maoko zvakanaka pasina kurwisana. Vachitaura Studio 7, vasaru wakavo vanoti vamirira Mutasa Central kwemakore kubva mugore ra2008, naizvozvo vanoda kuti umwe apirewo pachinzvimbo ichi achipawo maonero matsva pane zvinodiwa nevagari venzvimbo iyi. Vasaru waka vanoti vachashanda nesimba kuti mutungamiri weCCC Vanessa Chamisa vabudirire musarudzo pamwe chete nevari kukupidza kupinda muparamende nemumakanzuru.
Ndingatoti ndizivise vateereri kuti it was not an impromptu decision. Haisi decision yandakaita last week. Decision yandakazoita way back in 2018. Tichiti I was going to serve my last term. Chikonzero chingori chekuti I've been a member of parliament since 2008. Kumaruzevha against ZANU PF tichimirira vanhu kumutaza central. Saka I find kuti it's a taxing job yekuti omi zvangu ndiri munhu wekuti kana ndaisa pfungwa dzangu pane chinhu ndinoita nemwoyo wese. So for the past 15 years ndanga ndichiatsa kuisa simba rangu rese, pfungwa dzangu dzese, zvandinofungidzira ndogonawo ndaedza nemwoyo wese. Saka I think ndagutsikana kuti I have run my race, zvandaikwanisa kuitawo ndakaita. But obviously semunhu hauzogoni zvese. And I believe kuti mumutaza central mandinobva mune vamwe vanhu vane zvimwewo zvipo zvekuti vanokwanisa kutisimudzira dunhu redu pandakasiyirirawo iye vachititora kuenda kumberi.
Izvi zvingava nechokuita here chokuti muchada kuita zvematongero enyika kana kuti pane kusawirirana kana kuti pane zvimwe zvamusingafari nazvo zviri mubato renyu?
Kana zvachose. Kana zvematongero enyika ndicharamba ndiripo because tofanira kuramba tichibatsirana kuti tibvise udzvanyiriro hwatavapiwa neZANU PF. But chingoripo ndechekuti pane mikana yakasiyana-siyana yatofanira kuti tinge tichibata mabasa ekurwisa udzvanyiriro. Parliament ingori one of the many platforms dziri available. Saka in that platform ndinobve ndifauti ndakaitawo pandaikwanisa. Zvechandinonzwisisa ndechekuti Tanonoka, uchigara panzvimbo unotanga kupera, njere dzako dzinoita dzichiderera ukaramba ungori panzvimbo imwe chete. Saka ndinodayira kuti as a member of parliament chokwadi chokwadi ndifunde ndine mamwe zvimwe zvande chakwanisa kunge ndandichaita fora zvandakatadza kuita mu 15 years anandiri MP zvine ndachifungidzira kuti mukana wekuti vanhu vaonewo kuti zviri nyore zvinokwanisika kuti masimba abve kune umwe munhu achienda kune umwe munhu murunyararo mukuwirirana mukusenza pamwe chete saka the transition yatiri kuita kumutasa central it will not threaten the city. The city was an one gapendera good wakuana city. City the end of Kuzano PF. Rijara Barili could triple C.
Van Varim Naranda Enu, Nivam Bombato Renu, Vakuru Bombato Menu. Varkus Tora say, Varkus Tambira say.
And that was in your own Gosha Missigan, which is now Jairika, more politics than the Mafrika and the Zimbabwe, which Munu, Pasina Mutisa, Abde Pachigaro, was in your Jaira, Zukubati Romate, more Sukunda Romakrini, could have the Pachigaro. I say, and now go on as reason as a good thing, Garamba, Tinguita, Sikayo, you say, one Zimbabwe, could him have Pachigaro, Gamanis, and Garfinabu, and Hacha Mut, Sunova, Noku, and Siga, could you, and which is the Kuiran, Moto, and Kanazakanak, no, would you remember Magician Dana Gwenda Kumberi? Saka inini ndiri available to support wari kuuya wacho so that tiendere mberi nebasa rekusimudzira Zimbabwe. Hapana wandakaita daka naye kana vandiri kukurwisana naye kuti ange ndinganzi ndaka izvozvo zvingazvinyatsobuda mupfungwa dzevanhu zvinhu izvi ndakatozviita nekuti idecision ndakaita pacho zvangu kuti I've saved enough and I also believe kuti I'm not the only one from Mutasa Central are capable of representing one from Mutasa Central.
Saka iko zvino macharisana neva Sarwaka zvii zvamaroga kuti mutandarise pari zvino.
Our the struggle continue tinenge tichirongobatsirana handi tatarisana nesarudzo dzegore rineri saka idzodzo sarudzo dzedzo titori mushishi yekugadzirira kuti timeke shuwa kuti tinokunda zvine mutsindo Zimbabwe must move on. Saka, this is the year we must deliver change to everyone. Saka, tisashanda saka simba, so that the yellow movement it take over. Azani yaka ito opayo. Yaka ito opayo atingashori, but Zimbabwe deserves better. So I believe kuti tishabatsirana no one wese we mu Zimbabwe to vote for change. Tise wacha misa pachigaro nema MP zao ese nema kanzelazo ese anengaripo so that tiwano onyika inorara mikopenyu urinomo
vanomira Mutasa Central mparamende vari nengo ye triple C va Trevor Sarwaka vari parunare kwa Mutasa ku Central ne Studio 7. Hurumende yakazivisa nezuro kuti tsaona yebhazi yakaitika kuchivhu injodzi yenyika yose kana kuti national disaster. Izvi zvinotevera tsaona yebhazi reTeam Boom yakaitika mumugwagwa unobva muchivhu chienda kwamurambinda pakafa vanhu gumi nevaviri. Nezuro gurukota rezvekutaurwa kwezvinhu vaFelix Mona nevamwe vakuru mubazi ravo vakashanyira nzvimbo yakaitikira tsaona iyi ndokushanyiravo vakakuvara vari muchipatara chechivhu vachinyaradzawo mhuri dzakarasikirwa. Vachitaura nevatori venhau kuchivhu vamhona vakati hurumende ichatora matanho ekuona kuti vatyairi vatevedzera mitemo yemimigwagwa. Evans Zininga, abata mkuru wesangano Passengers Association of Zimbabwe, vatafadza Goliath kuti tinzwe maonero avo.
Zvinamutirira zvakanaka. Tirikufunga kuti vatyairi veda vanenge tirikufungidzira kuti vanenge vari kutora zvevedhaka zvakare havakuwa nanguva yekunyatsozorora vamwe vacho nekuti tichiona kutsaona dziri kuwanda zvikuru mugwagwa yeZimbabwe tichitarisa chikonzero zvekuti nhambo kuda kwekuti migwagwa haisi nyatsogadzirwa zvakanakisisa zvinoenderana nemota dzaapo mugwagwa iyi uye zvakare chimwe chatiri kuona tichinyanyoona kuti corruption inenge iri kunyanyowanda munyika kuti uri dzimwe motikari dzitakura vanhu mugwagwa umu tichiona kunge dzisina zvakakwana zvakare zvinovatendera kunge vari pamugwagwa ivo vatyairi vacho havasi kumboongororwa kuti avatuwara here kana kuti vane zvimwe zvirwere zvavainazvo kana kuti vamadoro kunyika dzakabudirira tinoona muchaira achimbotanga ambotestwa kuti haana kumadoro here obva anzaarira obva apuhabhazi rinotakura vanhu vakawanda.
Ko mapurisa emuZimbabwe anenge aripi izvi zvese zvichiitika izvi?
Mapurisa edu hatichaona vanhu vane mamishina yekunoera kumhanya kwavanenge vachinge kuchiita vatyairi pamugwagwa, uye zvakare hapana mapurisa anotarisa kuti munhu atora doro zvakadii pamugwagwa apa.
Tinonzwawo kuti kune VID vanofanirwa kunge vachitarisa iwo mabhazi nedzimotokari dzinofamba kuti dzine zvakakwana here. Vari kuitawo basa ravo nemazvo here?
Tikuona kuti VID inenge isina zvikwanisiro zvakawanda zvakakwana zvekuita basawo pamugwagwa ipapapa. Tinoonawo kuti zvinhu zviri kuchinja chinja, inotongoona kuti vane zvezvekare kare, mota dzekare kare dzingafambirani kumhanya kuri kuita mota dzaiye zvino zvekutambisa zvacho zvine zvishoma kunyanyawo. Zvakare kumapurisa vacho akurisa mota chaidzo chaidzo kuti vange vachironda vanhu pamugwagwa apa, dzinonguva toti mahighway patrol hapana.
Zvinofanira kuti zviitwe kuti matambudziko iwaya etsaona dziri kuwanda idzi apere ndezvipi?
Zvinhu zvatikuti zvinofanira kunge zvichiitwa kuti matambudziko apera kuwanisa vemitemo zvakakwanira zvekushandisa zvakafanana nemotikari dzekuronda pamugwagwa, nyaya yekuti vaono mishina yaiye zvimwe zvino yakafanana nemabreathalyzers nemaspeedred nekukurudzira kuti varidzi vedzimotikari kana kuti anamuchina bhizinesi vemabhazi vaitowo maspeed limiters pamotikari dzavo.
Mukuru wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Sangano reCenter for African Studies rakabatana neAfrica Caucus neAfrica Police Journal nhasi chipiri richatambira gurukota reZimbabwe rinoona nezvevechidiki nemitambo amai Kirsty Coventry panenge pachipembererwa zuva rokuzvitonga kuzere kweZimbabwe. Vadzidzi vese vepaHarvard University vakakokwa kuti vauye, asi kumusha varayiridzi vari kuchema nerekuti chero hazvo nyika yakawana kuzvitonga kuzere mugore ra1980 havana chokucherechedza nhasi mukupembererwa kwezuva iri. Evans Zininga zvakare abata munyori mukuru wesangano revarayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere kuti tunze maonero avo.
Tinoda kutenda zvikuru vose vakawana zvakafanira munguva yehondo kusumuka kuti vanorwisa hurumende. Hurumende yevapambe pfumi yakanga yapamba nyika ino, hurumende iyo yanga yashungurudza vanhu veganda redu restema rino. Saka tinoda kutenda ana baba, madzisekuru edu, ana mujibha, ana chimbwido vakawanika vachasumuka kuti vange vachinobata zvombo vachisunungura nyika ino yeZimbabwe.
Nhasi Zimbabwe yasvitsa makore makumi mana nematatu 43 ichizvitonga. Mungati yave papi senyika?
Tichafanira kunge tichizvibvunza pamwe chete mumwe nemumwe kuti donzo iro rakaisira magamba mazhinji nguva yehondo, donzo rakasumukira madzisekuru, madzikoma, madzibaba edu achienda kunorwira rusununguko, ndiyo here ratiri panguva ino? Ndizvo here zvavairwira zvatiri kuwanika tichisangana nazvo mukurarama kwedu zuva nezuva?
Iyo dzidzo yemuZimbabwe imire sei pari zvino tichitarisa kuti makore awanda iri mukuzvitonga? Mungatiwo kudii?
Iko zvino tichitarisa dzidzo yedu yaondomoka iri kuenda kumawere, yava dzidzo yekuti vapfumi ndo vari kukwanisa kuwana dzidzo kwayo, varombo vari kudivi kwavo wega havasi kuwana dzidzo kwavo. Totarisa zvekare nyaya yemihoro yevashandi. Mihoro yevashandi, vashandi vari kurarama nguva yakaoma, tingakuti tiri panguva yeunhapwa hwokuti muhoro yatiri kuwana haisi kukwanisa kunge ichakwanisa kunge ichitoraramisa mhuri chaidzo. Totarisa upfumi hwenyika
upfumo wenyika uri kuwanikwa newasho manini totarisa kune nyaya dzitokitika padandemutande dziri kupisa saizvo zvisi zvakafanana nedze God mafia idzo dzinoonekwa kuti vanhu washo manini chaiya chaiyo vari kuwanika vachange vachiona mwongo weupfumi hwenyika uno hunobva kumaresources zvakafanana nagoridhe asi vanhu vachitambura muzvipatara zvisina mushonga muzvipatara zvisina mushini yekutoingina yekenza chaiya chaiyo
mashoko enyu kuzvizvarwa zvezimbabwe pamusoro pekucherechedzwa kwezuva irori reindependence ndeyekutiwo kudii
tichitarisa wakafira rusunguko rwenyika inoyi nepatasvika muzuva ranhasi nematambudziko atiri kusangana nawo pawa nechitsvambi kumwe neumwe muzimbabweni hatinoti chizvarwa chezimbabwe kuti todini nenyika ino kuti tizoti tasvika pakuwana zvishuviro zvedu rwerusununguko chairwo chairwo runova rwakafirwa nehama dzedu runova rwakafirwa kuti nyika ino isununguke tinoona tatarisana nesarudzo zvinochava chisambe kuti mumwe nemumwe rava nguva yekuti ange achisowo izwi rake pakuti nyika ino ange achiona kuti inoenda sei inofamba sei ichienda kupi izvi tinokwanisa kuisa izwi redu chete ndokunge tichinge tasumuka tichinovhota
avo vange vari munyori mukuru wesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vari parunhare kuHarare naEvans Sininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoita sekuti havachadi zvokupa vana vechikoro dzidzo yepachena vachiti vana vemhuri dzinotambura uye vana vane hurema ndivo voga vachabatsirwa. VaMnangagwa vanonzi vakataura izvi kuvana vechikoro kuMount Darwin. MuNewsday makare mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Sikala vapomerwa zveimwe mhosva yekukonzera mhirizhonga vatsigiri vavo vachiti iyi ndeimwe nzira yekuti hurumende irambe yakavharira vaSikala mujeri umo vagara kwemwedzi inopfuura gumi. MuNewZimbabwe.com mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti gwaro revavhoti kana kuti voters roll ndiro rine basa guru mukuitwa kwesarudzo dzakachena. VaChamisa vanoshora Zimbabwe Electoral Commission mukuramba kwayo kuti gwaro iri rionekwe neveruzhinji. MuZimLife.com mapurisa anonzi abudisa gwaro rekusungwa kwemwanakomana wevaimbova mutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe Bellarmine Chatunga Mugabe achipomerwa mhosva yokusauya kudare kwaitarisirwa maererano nenyaya yekupwanya motikari yavakazembe kazembe nekurova mutyairi wayo. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mwanani akanaka pano paStudio 7. Tinokumhorosai vashamwarari vose veStudio 7. Avo vanoda kumiririra mbavha vanoiva madhuku avo. Vanoda kumiririra mbavha vamadhuku kuvane pati yavanoda kuvhotegwa. Handiti zvinoreva kuti vakangoendawo pachigaro vanenge vachiba nembavha idzodzi. Izvi zvivakatopromisiwa mari yakawanda chaizvo yokubiwa iyoyi nembavha. Vakaitimiririri. Munoona kuti madhuku uyu haana kurongeka mamunhu anei madhuku. Ndaachida kutomuvhoteravo. Akana! Vamadhuku garai zvenyu. Chiitai zvemari dzakabiwa idzodzo mupihwe uku kumavhotsi uku. Kuwana anokuvhotera yaanenge asina kumbowane zvekuipa kwenyu. Makaipa zvekuru kudarika zvinhu zvese.
Kunaiva Douglas Monzora. Koimimi zvamuri kuti muda kukukidza kuva kuita president. Kumabyelection enyu muri kuita rini? Maprimary election enyu muri kuita rini kwenyu? Muri kumaita rini? Vamwe vese vakaita ZANUP kune TCC vakaita. Kwenyu muri kuita rini kwenyu? Zvamuri kungodzinganisana nekuti kwai muri kuda kunogadzira muri kuda kumainisa nyaya kwedimination ripoti ku High Court. Womatuma futi ne ZANU PF kuti mumise ma election. Tisoe tichitambura tichibigwa gold. One mwe muri kudya futi gold mari ya gold yo inese na Namunangagwa. Vamhonzora. Ndoda kuudzai chakachenjera ndochakatanga. Ma election asi kuzoregwa kuitwa muZimbabwe kana zvo zvamuri kufungidzira izvozvo. Hakuna ma election akuregadza kuitwa muZimbabwe. Tirikutoda kutovhota isu. Hatisoda kutombomira. Zvenyu zvamuri kuita izvo vamhonzora izvi. Sianai nazvo izvi. Imwe hamuna kana munhu 1 anokudai vamhonzora. Hakuna kana munhu 1 anokudai. Makatengwa neZANU PF imi. Vamhonzora saka garai kuZANU PF kwenyuko. Vamuri kufurirana naMunangagwa izvo muchipa gold mari yenyika yema citizens. Ndezvenyu izvo imwe ndimunobvumirwa kuistereke kuti muende kuHigh Court. Musina kana maporisa anokuteverai, musina kana anokurambidzai kana maporisa kana kana maporisa kana hwani ari kumira ari kuti musaenda ari kurovai hakuna ndimunobvumirwa. Triple C kati izvozvi zviende kuHigh Court inganomupinda muHigh Court. Inobvumirwa nani? Imwe nava madhuku muchivhara humpa. Taneta nezvamuri kuitwa naMhonzora imwe na madhuku venyu apa. Taneta, hatichadi.
Makadii makadii ana Njonga vandimire. Ana Mukoma wande. Ndiri kunyanya kuchema zvakanyanya nezvava madhuku. Amadhuku vatifungirei vana veZimbabwe. Tosvika kupi tichigara musango vachingosapota mbavha. Vanotaura kuti vari kumirira Hubert Angel pakuita sei kuratidza kuti ivo imwe mbavha. Ava vamadhuku tinyareiwo. Tinyareiwo takuenda mumavhotsu. Chero chingoziva kwatakananga ngaapinde ake mukomana ngaapinde.
Masikera seko paStudio 7 apo tinokutendai nenhau dzamunotipa dzechokwadi. Ndoitwa chiera. Mubvunzo wangu uri pakuti tingatarisire sei kosarudzo dzakachena kuzeki kwaiswa mwana waKembo Muhadhi. Mwana waVice President woiswa kuzeki shuwa kuonzi kunobuda chisvino. Ipapo dai yapagadziriritika ipapo. Dai zeki zvayo yangonzi munhu wese ari kukukwidza paPresident achibvisa vanhu vake woita zeki. Pane kuti zeki isarudzwe naPresident toti Joshua pachabuda chisvino.
Ndinoda kunyanya kutaura maringe neuyo wamunoti zvanzi ndi madhuku. Love more madhuku. Unova mutungamiriri wenyika here munonzi Love more madhuku? Unoda kutungamirira nyika ino yeZimbabwe here kana kuti unongovawo munhu uri kutsvaka mari nenzira dzaakaonawo ndiwo nzira dzingakwanisa kumuraramisa nemhuri yake dzekukunyepa kuti unoda kuita zvamatongerwo enyika. Kana achimiririra mbavha dzinomira nyika achiti iloya, uloya hwake hunobatsirei? Unotsigira kuti munhu unobira nyika wakanaka here iye achida kuzotungamirira nyika yeZimbabwe? Unotoona zviri zvinhu zvakanaka zviri kutoitwa naana Hubert Angels? Unotoona zviri zvinhu zvakanaka zviri kuitwa naana Munangagwa naana Akisiri yavakadzi vavo nemhuri dzavo dzavari kurarama nazvo, vachitora pfuma yenyika kutengesa kuDubai? Iye kuti havana mhosva kubudikidza nekuti iye wakaona chimhedu chedhaimondi kana chegold riri kubudiswa munyika inii. Ngaatinyare, ngaatinyare murume we, ngaatinyare. Tiri vana veZimbabwe tiri kurwadziwa, tiri kutambudzika munyika inii. Mumuudze kune vanomuona. Kana iye akateerera ngaazvizive kuti aiwa, vana veZimbabwe tiri kuti kwete no kwaari. Ngaasiyane nebasa rekuda kungoita sekuti munhu unoziva kana munhu unongomunyepera kuti muzvina funda. Haana chaakafunda. Munhu wakafunda haiti zvinhu zvakapusa.
Atanga ari makuwerere pamandaro inaka vazhinji vachinopemberera hondo yakarwiwa nerusununguko. Asi rusununguko runova ruri kufarwa nevashoma-shoma munyika yeZimbabwe. Ruzhinji rweZimbabwe 95% ichidya nhoko dzezvironda. Zvamuri mimandaro wenyu mozonomhanya muchinovhota kunovhotera ZANU PF nenyaya yekuti maunzirwa Dynamos neHighlanders kuti itambe mugraundi repamandaro wenyu, hai zvinorwadza, mufunge zvinorwadza.
Muno muZimbabwe mwaoma, muno muZimbabwe zvinhu zvaoma. Vana veZimbabwe ngatingwarei, Zimbabwe yaoma. Ngatibvisei vanhu avo pazvigaro vabve, nekuti tatambura munyika munomu. Iyo zvishuga yamu $2.55. Zvinhu hazvina kumbomira zvakanaka. Vana vemuZimbabwe ngationei kuti todini. Nditrust mahembe muHarare.
Ndova dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. tumirai mazuenyu pa WhatsApp number zinoti +1 202 465 0318 muchiti udza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti richange richiratidzira pamusenda weZimbabwe muWashington DC vachishora uori hunonzi huri kuitika munyika zvikuru maererano nezvicherwa. Nengo yebato iri vaDavid Siyampondo vanoti bato ravo rakarwadziwa nezvakabudiswa munhepfenyuro yeAl Jazeera iyo yakaratidza uori hunotyisa huri kuitwa munyika maererano nekubiwa kwegoridhe. VaSiyampondo vanoti nhengo dzebato ravo dzinobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana muno muAmerica dzichange dzichisangana muguta reWashington DC dzigozoenda kunosiya gwaro rekunyunyuta kumuzinda weBritain neweUnited Arab Emirates sezvo nyika mbiri idzi dziri kudomwa mufirimu reAl Jazeera. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Muhlanganya huye weStudio 7 naVaSiyampondo nezvenyaya iyi.
Nemusi wechishanu 21 kubvumbi kana kuti 21 April nenguva dza 10 mangwanani tichange tine kuratidzira kwatichaita pamuzinda weZimbabwe muno munyika yeUnited States of America uko kwatiri kukurudzira uye nokukoka zvizvarwa zvese zvemuZimbabwe kuti handei tinosangana ikoko tinopa kutsutsumwa kwedu uye tinoratidzira.
Sei maona zvakakodzera kuti muwanikwe imi muchiratidzira nemusi wechishanu? Muchange muri kuratidzira makanangana nezvipi?
Kuratidzira kwedu uku kuri kuuya nepamusana pezvakabuda mutsvakiridzo kana kuti mudocumentary reAl Jazeera riya rainza Board Mafia ranga riine zvikamu kana kuti maepisodes anokwana kuita 4 and iwaye akaburitsa mubirwo kana kuti kupambwa kuri kuitwa upfumi hwenyika kunyanya zvicherwa zvegold zvichibuda kuenda kunana naDubai uko zvinova izvo zvisingazodzoke zvichibenefita nyika. Saka tiri kuda kuti isusu tiendeko kuembassy tinoratidzira tinoudza hurumende kana kuti utungamiriri weZimbabwe wazodzoka waita makororo kuti aiwa bodo. Isusu tinoda kuti zvicherwa zvenyika zvinge zvichishandiswa uye zvichitorwa zviri pamurao zvinge zvinokwanise zvekare kubenefita veruzhinji uye nyika yese tenderere.
Munoona kuratidzira uku kuchizobatsira here uyezve pane zvimwe zvamuchange muri kuita here makanangana nedzimwe nyika dzakadomwa mudocumentary iri reGold Mafia reAl Jazeera?
Kuratidzira uku tichakuita nenguva dza10 uye tichatora mukana zvekare wokuti tiende kune mamwe maembassies akaita seUK uye kuUAE uko kune dzimwe nyika zvekare dzakadomwa kuti zvine chokuita nokubiwa kana tokupambwa kuri kuitwa zvicherwa zvedu. Saka naizvozvo tinoda kukumbira uye tinoda kuti vana vese veZimbabwe vari munyika yeAmerica tiendeko tinotsutsumwa tinonotaura zvichemo zvedu kuti zvigadziriswe uye maresources edu kana kuti upfumi hwenyika huregedze kuparadzwa.
Avo vange vari nhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaDavid Siyampondo vachitaura vari parunhare naMavelous Muhlanganya huye vari kuNorth Dakota muno muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nhengo mbiri dzeparamende dzebato reCitizens Coalition for Change dzinoti hadzisi kuzokwikwidza musarudzo dziri kuuya. Hurumende yakazivisa nezuro kuti tsaona yebhazi yakaitika kuchivhu injodzi yenyika yose kana kuti national disaster. Vamwe vanoti pazuva rakawana Zimbabwe kuzvitonga kusere hapana chekupemberera mushure memakore makumi mana nematatu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeEastern Ndebele.